Nderaya anoti iye nevatevedzeri vake havasi kuenda kuzororo sezvo vari mupishi rogadzisa chikwata chavo kuti chisatorerwe mukombe weligi pamuromo sezvakaitika mwaka uchangopera. Ngezi Platinum Stars yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoinzi makumi matanhatu nemashanu, mapoinzi manomwe pasi peFC Platinum uyezve mapoinzi mashanu pasi peDynamos mushure mekumbotungamira makwikwi aya kwenguva refu. Ndiraya anoti iko zvino vari pakati pekugadzisa chikwata kwete chekutanga chete asi zvimwe zvikwata zvavo, achiwedzera iye kuti gore rino havasi kuziva chinonzi Kisimisi kana gore idzva sezvo vaine basa guru.
Hatina zororo, hatina Kisimusi kana kuti New Year, tinenge tiri pabasa. Iko zvino tiri mubishi bishi rekugadzisa zvikwata zvedu kuitira sizini rino inouya.
Ndiraya anoti ndangariro dzekuti vakatungamira makundano eligi kwenguva refu hadzisi kupera, asi iye vari kurwadzikana zvikuru kuti vakazopedza vari pachinhano chechitatu pamakwikwi aitarisika kunge ndivo vachatora mukombe.
Chikwata chedu chakaita mavhiki akati wandei chiri pamusoro pelog, chakazongotatarika zvacho kwekupedzisira kwesizon, asi ndangariro idzodzo dzakaramba dziri mune vanhu dzinozokwanisa kunokrosa mutsara wekuti tisimudze mukombe.
Ndiraya anoti ari kuda kuchengetedza vatambi vaanga anavo mwaka uno, achitarisira zvekare kuti achawana vamwe vatambi vekusimbisa madamburo.
Zvodavira kuti patinosangana zvedu tichakwanisa kumhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu kuti tikwanise kupfuura zvatakaita mugore rino.
Ndiraya anoti kutamba kwavakaita mukafu Confederation Cup hakuna kuvakanganisa matambiro avo muPremier Soccer League, achiti iye chave kudiwa iko zvino igadziriro yakasimba kuti vatore mukombe weleague uyo uri kuvatsvedza. Gore rapera Ngezi Platinum Stars yakatora mukombe weChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.